Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozimutswe Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakauraiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here, wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatuma mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Ndangowanawo moto wabatira building, yes, uchitobvuta. Saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya bhozi, ndangowana moto uchibvuta, hapana munhu angachikwanisa kusvikapo. Nekuti kuti fire brigade yanga iri nyingiri, yanga iripo ichidzisa vanhu kupinda. Kana neni keteka wacho yairamba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi, moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozimutswe Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhozi, kumba kwacho ndiwamai ndiwebaba. Handina kana pekutangira, handina kana pekutangira. Izvo zvakada kuti ufunge kuti vanhu vacho vanotanga kudye izvozvo. Hapana, hapana. Baba iri nani moto ndosara nezvimwe 1 or 2 things ikapati kana uri moto. Apana. Dota regareka.
Pa Shika Studio 7 vanongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto hachisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa. Mutauri wezesa vaFullard Gwadzira vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo. Nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro gumi nechimwe nematebhuru ekutengesera makumi mashanu nemanomwe emaflea market. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zim Parks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoriziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZim Parks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZim Parks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzikanwa kwavari pari zvino.
Tawana kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December.
Vafarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakurudzo kuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zvepuraimari nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vaKeni Matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri News Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vaMatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manids evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti kanyatsoongorora una kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varairidzi variko kubasa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varairidzi vakawanda varungochema nekuti hatigoni kutyira kudaro. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukamariga kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. Chechatu chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzvidzira kuti varairidzi vakawanda vakaregera basa vamwe vakafa vamwe vakarwara mukati ari paatition rate yekufa kwevarairidzi muzimbabwe yakakura zvakanyanya kureva izvo kuti mareplacement aya atori long overdue asi tiriposa kuti 5000 nhamba yacho yekutaurwa itori pasi nekuti 5000 chechega idistrict kana madistricti matatu ekumatinoki nekumatisouth nekuti hakutorina matichari.
Makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadzira kuti zvichiitika pagiraundi nekutaura nekutisina kuripo pagiraundi, kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchanetsa nekuti enezvii ticha akunonga sosene muromo hunge kana muromo wacho achinawo nekuti vakawanda vasara mhino chete. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi takutoshorwa nekutukwa nemamemba zerudi imi meramba muchingotaura muchingotaura nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura tanoona mukuru wenyika tatiraya kuonani ezvemu zviri kunangana kuna mutsiki tapfugamata namata hapana chai saka tochidii manje nekuti kana kurunzi tofanira kudzokera kubasa todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa kuti kuendwoda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati zvepanze bhutsu zvese izvozvo hatina torarama here sekuti uri murairidzi anotora nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopfekwa neramu.
Vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvechokwadi pane mafee structure kana kuti listed akatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu waruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo ndoda kuti nditaurire ruzhinji weZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa vagone kuziva kuti cost yeservice yavari kupa iyi imarii kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fives mamaternity mothers like taking kana kuti vari kuyamwisa waya maabove 65 waya vanoiva vachiitwa atinoti macesarian section wese vanofanirwa kunge vachionekwa free vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity cesarean section under 5 above 65 wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ani pamedical aid yenyu tamuita cesarean section tamuchaja mari yakati chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wamwe.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiwo mei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja for example toti cesarean section tombotenga ichiitwa $5 isoramba tichingo charge $5 muna ari aripa medical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana ne-cesarean section which will be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service siri good quality saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Tiri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudhishari asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora, hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari corrupt, asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti chii chanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa? Izvozva kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosekutwa zoenda kunoprosekutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea-Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea-Bissau vari kupemberera kukunda kwavo, asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Mnangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra-2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU-PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra-2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri hwemusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana Bondo, vana Ibmochi Ziva, vana Gift of Stalos Ziva, vana Skala, Vaskala, Josvarufanango, Hito Tangaguno Standard Trial, Mandiram Nomina, January 2020. Jesus Nomura Zakushunguruzwa, Kurguit Kotunamir Business and Pif. Astrikuti Zaiwak, Kangoma Kariris in Koka Paruki. Ukoona ngoma ya kuririsa sezvirikuita ZANU-PF yapachwa nekuparuka.
Gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvimatongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla yaMangwe Ndiweni vekuNtabazi Nduna mudunhu reMatabeleland North avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. VaMatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa kupfuura utongi hwakanga huripo pana vaMugabe.
Vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe, ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepukere parovanze. Saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe naPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari, asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday School. Tiri kuona isu kuti Polad iyo iSunday School. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba parovanze chakafanana nePolad, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday School.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti havadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU-PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANU-PF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANU-PF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambena zvakare. Ini tine chivimbo chokuti tinohwina, nokuti panguva yatinosvika 2023 taita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugudzikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANU-PF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa watekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANU-PF, kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADAC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yembatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU, hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasitsi muparamende. Unoda kuita GNU nani iyo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino. Ndochidzidzo chatofanira kuziva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudomwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa, sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika, nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo, havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga, nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi Matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. Two. ZANU PF is united. Ungakanga ma imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchia vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere, panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi, nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto. Sekuziva kwedu vemauto havana kudzidziswa zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo, nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti iwo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika, sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZimparks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonika ane mufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kamanye lokuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha. Kwathi siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuye emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese-Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucatshengelwa ukuba ungabe ubangelwe izintambo zikagetsi, kuthi le gasi ebigcinwe kwenye yezinje ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquro Robert Mugabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
In terms of value, I think you can see which nawonga khanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cajenelwa ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Indaza yaphana lapho kuma 2 AM. What I was told is the fire started around 1 AM.
Afike lapho ngo 2 AM izwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzache Madara, yena othi isitolo esichileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola eMelika, $4,000.
No specialist anema-radio, ama-TV.
Ngenza okwama-radio, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama-US dollar angaba yi-$4,000.
Umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungiselela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abanale tangible information because everyone's quite late to afford.
Kamangele ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha. Kwathi siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula umuntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulat Gwasira utshele isitudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba lawo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizimusi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebilezitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo we-flea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhlaka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be
ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe-Basic Education Access Model, BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Cushion or marginalized learners, the underprivileged learners, so schools are not going to be open.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho. Imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile. Babe lekhisimusi le-New Year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele izikolo. Lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangikhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli 888 per term. Sikhwele from 160 sokufuze sitshaya ama-top up ama-728 point. Imali yangikhona iyavela nga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. Sokubuya lama-stationery okufuze besithenge That thing and chai quotation, I think a quotation and corner yafia wo 400 pound. A stationary pen. Cause we are my school uniform foot, yeah, if not corner up. I'm Nanjum's ally. Uba retsibile angabire ukuthandana be yeleskho
sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe kodwa ababalisi abanengi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otshekeja abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayi-ray ingathi uye wayithinta ku-conference isisegoromonti. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi kanti sekuyisigebenga esezijonge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho ukuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethole amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Wabona ngathi imayiningi outhiwa nxa abantu yothi igolide ofana itshole ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi ngasengamapholisa alinyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo umuntu ohambe ethole ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe, kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ingakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda, yazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonokho?
Kuyethusa anti abona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gifts la ngathethi kunjenje ngikumayiningi kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ukuthi umangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nambona ngani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinjo. Leyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi, so ngathi abathukuza abanye abantu. Upresident ukhulumile wathi phansi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke ngabe ekhona abantu ngababambane bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapoliseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani ekhorombono intembu kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathela isitofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala kabuhlungu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalwechacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa esekulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumukela ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudlume le nkalakatha yento mpeli engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yiyo efunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Mumkhaba. Lo le MDC eyokuthiwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Lezo kuthi ngapho uthwa uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hhayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uChamisa abaze bamlimaze e-airport sambona emaphilisini egcwele ikhali. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena we-MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwePollard kumbe singakhulumisana njani leZANU-PF ngaphansi kogatsha lwabo, iZANU, uMnangagwa. So it's not going to be easy. Kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Namhlanje silendubo esinjengokuthi akulamanzi. Hathi ukuthi leadership izabitha izanisizulu. Kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobani kulendlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile kodwa ke sokuthile izikolo siyavula kathesi amasiza hambe elinye ibanga ekungeke ulicande. So kuyadingakala ke ukuthi leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa uPresident Thamisa uzazehlisa umnankagwa uzazehlisa nxa kuyikuthi kumele bangene through polar nxa kuyikuthi we're going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama-churches, not about ama-political parties kuphela elizweni, kulama-church, kulama-institutions anjengama-vendors, kulama-institutions anjenge-civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli one sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba mnumzana Ndlovu kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbukowe lusenkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa lengcwele kumbe kulwa lomunye umfana okwazi ukuthiwa ma ufuna ukumchallenja udingisisa ukuthi katena uthaa ngasiphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthaa ngenhloko wozothi ma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishile ekuqaleni silokhu sinazo into esasizenza la izolo. Yena le nto elithalisa manje belifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshaye kwabulawa abantu basiye epointini where they just gave in and went bakhuluma nezanu yasiba reacha ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bakufune. Yakungenani MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi esenifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izanu vele ayisozihle yanegotiata and good faith. So seyingena-ke manje nani seka-creative history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe ikubeke ibanjwe umsila izanu p f isithi jayiva caka umsila ngophambili. So I think nje ibakamele i-one ukuthi lezilwane zikwenzwanga into entsha ezoyenza ukuthi izanu yethuke izibona ingasekho lapho ebime khona.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Programme isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe njalo lo hulumende isithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okunenge isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
iqiniso lokhona ukuthi indlala ibhahlile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi yawo manga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle kanti abantu bahlupheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela abantu bahlupheka ukusha kuyinto eyinkinga kakhulu so umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekhe shiwa ukuthi abantu bayathola ukuhle abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu kungaba lesi ngozi sibile esimenzakala zibangelwa yinjani
nxa lapho linika abantu ukudla selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program
okuningi esihlangana lakho kuground abe-World Food Program abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ekuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje kanti njalo thiwa njengenhlanganiso lathi sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo banelise ukuthi baziphilise lawo balime imbhida benze okuthile imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho okuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuna amanzi amaningi nento ezinjalo kanjalo lo hulumende la uyazama kodwa-ke ukuthi idevu kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics kodwa-ke hhayi akufani la kuleya i-rekhapikiyo kusade nomgabi laba abangani bayazama kodwa kunye yabo into kunye-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani kodwa-ke sebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 ekobulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathu sidibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.